hatina kushamiswa nedambudziko raitika kuchakare, chinhu chatanga tichitarisira uye chinhu chatichiramba tichitarisira kuti ticharamba tichinzwa nyaya dzakadaro munyika yeZimbabwe. Nechikonzero chekuti mining pari zvino yatorwa nevanhu vezvematongerwo enyika vasina ruzivo rwemining uye vasina rudo nevashandi vavo. Saka zvinosuvisa zvakanyanya, asi handi zvinhu zvinoshamisa nekuti migodhi mizhinji chachikorokoza.
Idzo tsaona dzakadai vamaguhu, pane imwe nzira here yekuti dzinge dzichidziirirwa nadzo? Tichiona kuti dzinenge dziri kuti wandei.
Chinhu chekutanga ndechekuti mining haisi yemunhu wese wese. Saka munhu haafaniri kungopiwa residence rekuchera mugodhi nekuti inhengo yebato riri kutonga nyika. Panofanira kuitwa ongororo yakadzama yekuratidza kuti munhu uyu ane ruzivo here rwemining, ane here maexperts aanenge achishanda nawo anoita kuti upenyu hwevanhu huchengetedzwe.
Pane matanho amunoziva here anotorwa, ingava hurumende inenge ichitora kana mamwe masangano, kuendawo vachiinspekta kana kuona mamiriro emigodhi iyoyi kuti inenge yakamira sei panyaya dzekuchengetedza upenyu hwevanhu?
Panofanira kupinda maengineers vanoenda vachitarisa kusimba kunenge kwakaita mugodhi pasi ipapo, vachinyora mareports, marecommendations avo anofanira kuti ateererwe zvaanenge vataura. Asi zvaakuitika iko zvinezvi ndezvekuti kunyange vakaenda maengineers ivavo, zvavanotaura hazviteererwi. Saka ndo dambudziko riripo, hurumende inozviziva, asi nechikonzero chekuti vanogara muhurumende vacho vachigadzira mitemo uye vanofanira kunge vachiinforce mitemo yacho ndovamaminers acho, ndovapamberi pekutyora mitemo yavanofanira kunge vachiupholda ivo.